vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chavanqube vawillard madzimure vaudza studio 7 kuti vachavanhu vakaita humbimbindoga pavaivandudza utungamiriri hwechikwata ichi mudare reparamende. Vamadzimure vati vachavanhu vachamiswa pamberi pedare rebato rinotonga vanenge vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mutemo.
Saka vambomiswa basa zvichitevedzera yatoti article 9123 yebumbiro redu remutemo reCCC rinotaura kuti chinhu chese chinoitwa chabva nekumapazi emusangano kusvika chasvika papazi rinofaura kuti riti izvi ndo zvatakuita uye hazviitwe nomunhu mumwe chete nokuti munhu mumwe chete haasiri yepati.
Kutanga kwazviita gore rapera, vachavanhu vakabvisa mumiririri wechikanga muNational Assembly amai Linet Karenyikore pachigaro chekutungamirira bato reCCC mudare reNational Assembly ndokuisa mumiririri weSunningdale muzvare Maureen Kademaunga. Vakabvisawo masachigaro emakomiti akawanda mudare iri. Vanqube vakakwira kudare repamusoro vachiti vachavanhu vainge vatyora bumbiro remutemo rebato. Dare repamusoro rakatenda rana navanqube zvabva zvasiya vachavanhu vari pamene. Pavabatwa neStudio 7 vachavanhu vati hapana chekutaura. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mune chimwe chikwata chebato reCCC chinotungamirwawo navaJameson Timba vaDarlington Chigumbu vati mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nezuro uchavapa mukana wekuenderera mberi nekukwikwidza simba ravachavanhu rekudzinga kwavakaita vamiriri vebato ravo muNational Assembly muna 2023.
Asi tiri kudayira kuti nejudgment yauya iyi zvakutipiwa mukana wekuti nyaya yedu yatakanga taendesa tichitaura isu kuti aiwaka vachabangwa havana vaite kudzinga maMPs eCCC nekuti havana chavakaita kuti maMPs ange achipinda mukati medare reparamende. So tiri kutarisira kuti nekuda kwekubudikidza nejudgment iyi pane zvakawandawo zvichaita sei zvichaitika mune mamwe macases atinawo navachabangwa mumataredzi mhosva.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati zviri pachena kuti mataredzi mhosva ane ruoko munyaya dzekupatsanuka kweCCC.
Zvinoratidza zvega pachena kuti zvinhu zviri kuitika munyika medu maringe nezvematongerwo enyika hazvisi kuitwa negwara rakanaka. Vana maenzanise vari mumataredzi mhosva vane ruoko munyaya idzi uye vanenge vachida kuzadzikisa zvishuro zvevamwewo vanhu zvisinei nemutemo.
Kunyange hazvo vaive mutungamiriri webato reCCC vaNelson Chamisa vakanyorera mutauriri mukuru weNational Assembly vaJacob Mudenda vachivaudza kuti vachavanhu vainge vasina masimba ekudzinga nhengo dzavo. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nematare vakaramba kuzvitambira. Zvichakadaro chikwata chavachavanhu chave kuti chinotsigira danho revamwe mubato reZANU PF rekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2030. Vange vasarudzwa navachavanhu kuti vave mukokeri webato iri mudare reparamende zvakarambwa nedare repamusoro vaCharles Moyo ndivo vakataura nezvedanho rechikwata chavo muhurukuro nebepanhau reHerald. Studio 7 yabata vaMoyo avo vati vange vasina kusununguka kutaura. Kunyangwe vaMnangagwa vakati vave kuda kuenda pamudyandigere vamwe mubato ravo vari kuramba vachivakurudzira kuti varambe vari panyanga. VaMnangagwa vanonziwo nevamwe havana zvavari kuita kudzivisa nhengo dzebato dziri kuda kuti vatonge kusvika madhongi amera nyanga kuti dzisaite izvi sezvo zviri kunzi zvave kukonzera zinyekenyeke mubato. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vanoti hapana chachinja pamashoko avaMnangagwa ekuti vari kusiya basa kana nguva yavo yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.